manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakara manero anhasi uri musi wemugovera, gunyana 10, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matano ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavavedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato rezano PF. Rishibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira Zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe chemacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro pePSL. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kusangana nemuvhuro svondo rinouya kuti rizeye nezvamatanho ekutora kuenda mberi sezvo hurumende isati yarishevedza kunaurirano dzemari sezvakanga zvavimbiswa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mwedzi wapera. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe kana vachabudirira kuwedzera vashandi vehurumende mihoro sezvavakanga vavimbisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano iri vadevuti dzatsunga.
Hatina dzimwe nhaurirano dzatakazoita futi nehurumende, hapasati paita nhaurirano dzokuti tizive kuti kubva iko zvino muna September tichapuwa mari.
Vadzatsunga, takaona mune rimwe bepa nhau vachitaura nenyaya yekuti vashandi vehurumende vachange vachiwedzerwa nezvikamu zvinoita 90% kumihoro yavo iri mumari yemunyika. Uyewo mari yekubatsirikana ichakwira kubva pa $175 kuenda pa $200. Zvakamira sei izvo?
Hongu pane nyaya dzakabuda mune rimwe bepa nhau dzichiita sekuti dzabva kuna mai Alexander vachinzi ndo vakataura mashoko iwavo, asi isu takazoona kuti ivo havana kunge vataura nomutoro wenhau iyoyo nezvemafiga akabuda ipapo. Saka zvimwe zvatingada kutaura iko zvino ndezvokuti isu takatongomirirawo kuti tirisheredzwe. Taifunga kuti svondo rapfuura iri hurumende ichatisheredza kuti tinotaura nezvemari yavari kuda kuwedzera iyoyo. Saka ndozvatiri kungotarisira. Chatinongotoziva ndechekuti isu sevashandi vehurumende tichaita musangano wedu musi wemuvhuro kuti titaure nezve kuti tizoitwa sei kana hurumende isiri kutisheedza, uye kuti hatigoni kubva pachiga chokuti isu tinoda 540.
Asi tomboti mari idzodzi dzawedzerwa vashandi vehurumende dzakataurwa mune rimwe bepa nhau idzi, mungaona here dzichiita kuti mushandi ararame?
Hatichakwanisi kutaura kuti kana vakatiwedzera kuti tinenge taapapi kana kuti tinenge taapapi, hatikwanisi kutaura nokuti hatisi kuziva kuti vari kuda kutiwedzera marii.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vadevuti dzatsunga vari parunhare neStudio 7. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rapeta musangano waro wekutanga rave pasi pebato riri kutonga rezano PF kumusangano wemazuva matatu anga uri kuHarare International Conference Center. musangano uyu waonawo kusarudzwa kweutungamiri hutsva uye wabudawo nezvisungo zvakasiyana-siyana zvinosanganisira kudoma mutungamiri wezanupf vari zvakare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa semunhu achamirira zanupf musarudzo dzegore rinouya. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu, tabata mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi.
Sarudzo dzekutsvaka humiri vamiririri vatungamiriri vebandiko reWorld Veterans League izvo rakaparurwa musangano dzapera nhasi kuno kuHICC Harare International Conference Center kwakuine musangano wemazuva matatu. Tinoda kukorokotedza utungamiriri hwamaWorld Veterans hutsva hwaiswa huchitungamirirwa naDeputy Secretary for Veterans League vaHeadman Moyo vanobva kumatebelele North ndo vasarudzwa neutungamiriri hwamaWorld Veterans. Mutungamiriri wenyika achazodoma Politburo vachazova Secretary for War Veterans League chinzvimbo chisakafanobatwa navaDouglas Mahia pari zvino ndo vanga vachifambisa basa. Tinoda kukorokotedza mutungamiriri wenyika neutungamiriri hwake hwese vamunangagwa nebasa guru rabatwa nemaWar Veterans.
Zvisungo zvipi zvavabuda nazvo pamusangano uyu?
Vapa chisungo ivo chinova chisungo chakabva kuYouth League pamusangano wavo, chikauya kuWomen's League pamusangano wavo, nhasi chauya kubandiko remaWar Veterans pamusangano wavo, chokuti mutungamiriri webato zvekare variwo munyori mukuru vamunangagwa ndo vachava kandidheti yemusangano wezanupf kusarudza dzatichaita muna 2023.
Pane vamwe vamugwadi vari kuti vakarwa hunda vafanira kunge vari pasi pebato rezvematongerwo enyika sezvo vachimirira vana vese veZimbabwe. Munoti
vanotaura mashoko iwayo vanhu vasina kudzingiswa. Musangano wezanupf unovakwa panhomo dzamaWar Veterans varwe rusununguko, saka naizvozvo zvinorevei kana munhu achiti vanhu vakafuma zanupf varidzi vaya havafaniri kunge vachitora mativi wokuti anotungamirira nyika ndiani?
Mushandi mukuru muboka rezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare neStudio 7. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth vepiri vekuBritain avo vakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kuruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo pamabiko aitirwa kumuzinda weSt James Palace weMulondon. Mambo Charles vakabva vangove mambo weBritain pakashaya amai vavo nemusi wechina uye vachange vave kuzivikanwa samambo Charles vetatu. Mambo Charles vetatu avave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa uye vari munhu akurisisa kugadzwa pachigaro vati vachashanda nechokwadi, rukudzo uye rudo sezvaiitwa naamai vavo mumakore anodarika makumi manomwe avakaita mutungamiri kusvika vazoshaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu. Rufu rwamambokadzi Elizabeth vepiri ruchaitwa musi wa19 mwedzi uno kuWestminster Abbey muLondon, uye vamwe veumambo nevanoremekedzwa kubva pasi rose vari kutariswa kunge variko. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakati vachaenda kuEngland kurufu urwu. Vanotarisirwa kuzoradzikwa kumuzinda weWindsor Castle kunze kweLondon parutivi nemurume wavo Prince Philip. Mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakachema-chema vachiti vemakambani akazvimirira vari kuregerera hurumende munyaya dzebudiriro yezvivakwa sezvo vari kuzengurira kuita mushandira pamwe mukugadzirisa pamwe nekuwedzera zvivakwa munyika zvakafanana nemigwagwa. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Izvi zvakabuda mumashoko ava vakaturirwa negurukota redunhu rematebeleland North Richard Moyo nezuro pakupetwa kwemusangano wezvivakwa weInfrastructure Summit uyo wakaitirwa kuVictoria Falls. Vachiverenga mashoko emutungamiri wenyika aya, vaMoyo vakati hurumende icharamba ichidzikisa gejo mukutsvaka nzira dzekumutsidzira kudyidzana kwayo nevepasi rose pamwe nemasangano ezvemari kuitira kuti vavhure mikana yekukwanisa kuwaniswa zvikwereti zvenguva ndefu yeumwe urongwa hwekuti ipiwe mari yekuvandudza zvivakwa.
Kuvandudzwa kuri kuitwa mugwagwa mukuru weHarare Masvingo kunopa uchapupu hwakanaka hwekuzvipira kwedu kubatanidza vagari uye kushandisa makambani emuno kusimudzira zvivakwa zvemhando yepamusoro.
Vakati zvinofadza kuona nyika dzakaita sePeople's Republic of China neJapan dziri kuramba achitsigira Zimbabwe panyaya yekubatsira nyika nezvikwereti uye humwe urongwa hwekuvandudza zvivakwa munyika.
Ndodana dzimwe nyika kuti dzitevedzere zviri kuitwa nenyika dzePeople's Republic of China neJapan.
Hurumende yeChina yakavaka paramende itsva inenhurikidzana nhatu nemari ingasvika mamiriyoni zana rimwe chete nezviuru zvina zvemadhora sechipo kuZimbabwe, iyo inonzi inoda mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti 3.3 billion US dollars pagore kusvika muna 2030 kuitira kuti idzoreredze zvivakwa zvayo mumamiriro akarurama. Paramende itsva iyi, iyo ine zvigaro mazana matanhatu nemakumi mashanu, iri kutsiwa muzinda uri kushandiswa iye zvino uyo nezvigaro zana zvakavakwa kare kare, uye yave diki kuti ikwane nhengo dzese dzeparamende dziri mazana matatu nemakumi mashanu. Studio 7 inokwanisa kunzwa divi remasangano anomirira makambani akazvimirira anoita zvokuvaka kuti tinzwe kuti sei vasiri kubatana nehurumende mumabasa ekusimudzira nyika, sezvo mutungamiri werimwe remasangano aya reconstruction Industry Federation of Zimbabwe kana kuti SIFOS vaMartin Chingaira vakumbira mibvunzo yakanyorwa asi vanga vasati vapindura kusvika taenda pamhepo.
Handingade kutaura ndiri pafoni, munondinyorera ndopindurai zvakanaka.
Asi nyanzvi munyadzo zvemabhizinesi uye vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association vaDanford Mutashu vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti chido chekushanda nehurumende mudivi remakambani akazvimirira chiripo kungoti chete vakaomerwa nezvinhu.
Vane chivimbo chakanyanyika nehurumende kungoti zvinhu zvaa zvakati omei vari mushishi kuedza kuti vange vachiita kuti mabhizimusi avo amisikidzikiwo mune zvakanaka.
Vanoti makambani akazvimirira akafanira kuita muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende mukuvaka nyika nekuti budiriro renyika inonakira vanhu vese kwete hurumende chete.
Ndo hurukurudziro yatinenge tinayo kumakambani kuti ngatibatsiranei nehurumende pazvinhambo chairi kuita chekuvaka migwagwa, madhamu nezvimwe zvakasiyana siyana, nekuti haisi kuzvivakira iyo, iri kuvakira isu tose vagari nevemabhizimusi.
Dzimwe nyanzvi mukuvaka dzinoti urongwa hwekushandidzana pakati pehurumende nemakambani akazvimirira kana kuti public private partnerships unoda kujekeswa pagwara makambani akazvimirira asati adira mazakwatira emari muzvirongwa zveveruzhinji. Urongwa weTPP wakatanga muna 1994 apo hurumende akabatana nevatambi vakazvimirira mukuvakwa kweLimpopo Toll Bridge pasi pechirongwa chemakore makumi maviri cheBuild, Operate and Transfer kana kuti BOT. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa zviri kubuda panyaya yemutemo mutsva, panyaya yewanano, mutemo mutsva weMarriages Act. Nasi taita rombo rakanaka tinegweta guru uyezve vachishanda nemamwe masangano vachange vachizeya nesu maonero avo pamusoro pemutemo mutsva uyu.
Makadini zvenyu, ndinoitwa Dr. Nyaradzai Mbonzvanda, ndiri executive director weRosaria Memorial Trust inowanikwa iri headquartered kwaMurewa muno muZimbabwe. Zvakare ndiri African Union Goodwill Ambassador on Ending Child Marriage.
Munoona sei mutemo mutsva uyu?
Ndiri kufara zvikuru tichitenda kuti tave nemutemo weWanano Marriage Act 5.15 mutemo wangu watu tinonokera tukuchenda kuti mutemo wabatanidza wanano dzese dzatinadzo munyika yeZimbabwe asi chikurusa takatarisa pamabasa atinoita nevana kuti mutemo wave very clear kuti munyika yeZimbabwe hamutendedzwi kuroora kurodzwa nekuroorwa kwemwana asati asvika 18 years uye kuti imhosva
chii chichazenge chichiitika kune avo vanenge varoora vana vasati vabva zera mushure mekuwanikwa mutemo uyu uchidzikwa
mhosva inoparwa nearoora mhosva inoparwa nearodza agamuchira pfuma neabetseredza kuti mwana apinde muwanano izvi zvichabatsira zvikuru kudzivirira dambudziko ratinaro rechild marriage sekuti mutemo wave clear kuti imhosva zvakasiyana nekunge dai mutemo wangorambidza asi usina kuita mhosva yekuti munhu anotinogara mujeri kana kwemakore angasvika pafaira
asi kavamwe vari kunyunyuta pamusoro pemutemo mutsva uyu sei vari kunyanyonyunyuta
hongu tikunyunyuta kuti mutemo waiswa hausi kupa chirango chakadzika dzika asi zviri nani kutoti zvagara zvichinzi imhosva saka tiri kutenda ipapo chimwe chinokosha ndechekuti kana mutemo wavepo mutemo unofanira kushanda tinoziva kuti tikagara tine victim friendly mapurisa tine victim friendly court saka izvi zvichabatsirawo kuti ivava vekumatare vakasike kudzidziswa mutemo mutsva ukasike kushanda madzimai nevana vazive mutemo uyu ukasike kushanda toshanda nemadzishe kunzvimbo nematunhu akasiyana-siyana munyika yeZimbabwe ndichifara kuona madzishe akaita sevekwamurehwa vana Chief Mangwende kumadziwa kushamba district kwatiri tinoona vana Chief Bushu vana Nyamaropa vana Madzivana naMutumba vachiisawo chisungo chavo pamwe chete chekuti vafambise mutemo wenyika iwoyo wokupedza kuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera izvi zvakanakira kuti ivo madzishe pachezvavo vakutoti haisi culture yedu kuti mwana arodzwa asati asvika zera ngatibvisei zvimwe zvibinga mupini zvakagara zviripo zvaiita kukoshesa kuti dzimwe nguva mwana agozopinda muwanano
sezvipi zvacho
zvakafanana nanana chimotsamapiwa chiramu chemabimbiri zvese kuri pangozi nezvimwe zvakadaro zvaizoisa vana mungunjodzi nemungozi yewanano iyi saka tiri kufara kuti at least pamutemo pajeka chanyanya kukosha ndechekuti mutemo uchishanda munharaunda dzatinorarama tiri
panyaya yekunyoresa muchato zvakakosha sei hurudziro yenyu ndeyei
madzimai ngati kurukurei nevatigere navo vanhu vanyorese michato yavo nyaya yemichato yaveko iyi tinoiziva kuti iriko iyoyo inonzi civil marriage iriko registered customary nepartnership iyoyi iri kutaurwa saka zvakangokosha kuti pamichato iripo ngatinyorese michato asi panhasi nokunyanya kukurudzira kuti tizive kuti mutemo wedu wave kudzivirira nyaya yekuroora kurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vasvika zera
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri mambo musanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro imwe chete yemutemo mutsva hwewanano tiina Ishe Nembire vaClemens Nembire vekumount Darwin vanove zvakare seneta tichitaura nezvekupiwa masimba kwemadzishe kuti vakwanise kuchatisa vanhu izvo zvinonzi zviri mutemo mutsva hwewanano uyu kana kuti New Marriages Act ngatinzwei hurukuro yataita naIshe Nembire
mambo vapiwa simba nekuchadiza mutemo watiri kugamuchira nemaoko maviri uyezve mutemo wanga watinonokei tiri papa ndechekuti tiri kuda kusvusvukidza nyaya yetsika nyaya yetsika dzinoita kuti vanhu vave vanhu muvanhu Saka mtemo uyu wakanakisa zvikuru unozoita kuti tiberedze nyaya dzechipfambi. Asi chatisingade izvo ndechekuti mwana asangotorwa sekunde asina kuzvarwa. Mai kana vakatakura mimba kwemwedzi misere ongodzaenda zvake zviite zvakanaka. Tinofanira kutarisawo takapenengura matimu mairi kuti kana mwana achiroorwa toda kuti paari kuenda anoita magarikwa. Kwaabvawo osusukidza dzinza kuti rienderere mberi. Hatidi tsika yekuti vana vasaroorwe. Ipapo tinenge taakusujira nyaya yechipambi.
Asi tichitarisa nekuroodzana kuri kuita vanhu mumaruva mamugere naiwo zviri kuuyiswa nemutemo uyu, pane musiyano here ipapo?
Musiyano ungangonapo nokuti zvinezvi kana takatarisa vajonga nyaya yemereji act semumwe wevanhu akaitsidzirawo chaizvo nokuigadzirira mudare reparamende sasenata, inogara mudare reparamende sasenata. Mutemo watikataura zvakanyanyisa chitaa apa hazvisumudzire tsika dzedu, apa zvinoita kuti zvakadai. Asi siyano yaakuitika maita mwanasikana pakumuudza abhizinesi isisu ngatingoendai pachi dzechivanhu. Ndokushanduka kukuita kakora achiwanda, ndokushanduka kukuita upiri vanhu ngavarege kutoka nyaya yewanano sebhizinesi.
Tinoonawo zvakare kuti mazuva ano michato iri kuramba kusimba changamire, vanhu vari kurambana zvikuru. Ndinoona mumazvivhitivhiti umu matare emadzishe nyaya zhinji dzichingotongwa dzekurambana kwevana iva vadiki vari kuroorana. Munofunga here kuti nemutemo iwoyu pane zvingazoita kuti michato isimbe?
Kuro zvakanaka vajonga, ndekupenungura kwandaakuita yaakuzosimba, yaakuita mbambo midzi chaiyo. Nokuti kare raingova dambe tambe, zvino kana maakuenda pana mambo maakuchatiswa muri pamhiko dzewanano, muri pamhiko dzetsita dzamunofanira kugutsurira kuti ndiri pakati pamambo unyika mangu mune tsika dzakadai dzinofanira kusukidzwa. Saka michato iyoyo inotofanira kutoti isimbe, dzimba hadzifaniri kubvaruka semhepo. Kwete, michato ndaakuona sekuti kana vanhu vaenda kunozvitoresa mhiko pamberi pamambo, michato yaakutosimba kusvikira rarini narini.
Kuuyawo chikamu chiri kuchemwawo nevamwe changamire nembire ndechekunzi vanhu vakagarisana kwenguva yakati vakukwanisa kuti kana vakazosiyana vanogovana pfuma nezvishandwa zvinenge zviripo. Imiwo munotambirawo sei chikamu ichocho saseneta vakatarisa nezvemutemo uyu muparamende uyewo samambo?
Mudzimai kana baba kunge vakati rebei taita vana gumi kana vashanu kana vaviri, zvingaite here nai vajonga kuti tabvaru pato ndongotichienda segurugwa rachizirai ndinogara pasi seni samamo ndinogara zvikurudzira izvo zviri kutobuda mudara manake ndichitora nanisa vanhu magara mese kwemakore akati zvakadai zvipo mudzimai ipo mudzimai vanhu vakawirirana aiche sezvinhu zvakaita kuti zvamashava mese zvamashanda mese ipawo. Asi tichizvitarisa pachikamu chetsika kutava mudzimai wangu andagara naye mudzimai wangu dai, asi ndinofanira kuipo izvi izvozvo zvinodzora mhepo, izvozvo zvinotunha kwedzite kishoma. Isisi tiri vanhu vane tinomutirwa nezvinhu zvakawanda, tine masvikiro, tine mudzimu, tine zvatinoita kuti upenyu hwedu hwendere mberi. Handiwoni tsika yakanaka kuti midzimai yangu enderisuku nasai mazuva ano kwaero vajonga kandemiri kodzero dzemudzimai wawatanda naye ungangotiputsa here panguva iyoyo? Kwete, aiwa unoita uchitimbo mudzimai wana kuraramika. Asi zvandambotaura zvezvi kuti taakuda kuve tinosusukidza nyaya yekuda zviri pamusorosoro tichimhura tsika dzedu, izvozvo zvinotikanganisa pakurarama.
Tinotenda Ishe Nembire, vaClemens Nembire vekuMount Darwin, vari zvakare seneta. vanga vachikurukura pamusoro pekupiwa masimba kwemadzishe kuti vanga vachikwanisa kubatanidza vanhu muwanano kana kuchatisa. Iyi yanga iri hurukuro muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemacheaters charakashwa zvakare mumakundano e2023 Rugby Sevens World Cup. Musi uyo FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Macheaters azvamburwa 28-0 neHong Kong. Zuva rimwe chete vachangobva kudamburwa 31-7 neCanada. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo ari kuitirwa muCape Town, South Africa. Chikwata ichi chiri kuomerwa kunyange mugungano reBowls section iro rine zvikwata zvakabuda kare mukurwira mukombe, asi zvichirwira kupedza zviri nani pazvinzvimbo zvegumi nenomwe kusvika pachinano chemakumi maviri neina. Macheaters ari mugungano rimwe chete neGermany, Hong Kong, Jamaica, Portugal, South Korea, Tonga neUganda pazvikwata zvakundikana zvachose kutora mukombe uyu. Makundano e2023 Rugby Sevens World Cup ayo akatanga nezuro anopera mangwana. Totarisa mutambo wenhabvu. FC Platinum yawedzera utungamiri hwayo iri pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League kusvika pamapoints mapfumbamwe yarova hwahwa 2-1 nhasi Maskati. Chikwata chanomini mapedza ichi chave nemapoints makumi mashanu nemasere. Dynamos iyo iri kutevera ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe, asi Dynamos ine mutambo mangwana apo iri kushanyira Black Rhinos kuVengere Stadium, asi hazvisi pachena kuti inonokunda. Kurohwa kwanhasi kwasiya hwahwa iri pasi pasi nemapoints makumi maviri chete, asi murairidzi wavo Luke Petros achiri nechivimbo kuti vanorarama mu PSL.
We promise you that the team is not going to disappoint. Ichaitawo zvakanaka kuti tiwanikwe tichiwana mazvibodzwa uye tichiwana mapwenzi kuti tisimudzirike patiri palogo.
Mumwe muraridzi ane chivimbo nechikwata chake ndiTaurai Mangwiro weHarare City iyo iri pachinhano chechitatu kubva pasi pasi patafura imwe cheteyo.
Itarisiro yedu kuti tichakwanisa kuzvisimudzira tigokwanisa kuenda kunechimwe chinhano, asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mhosho dzatanga tiinadzo.
Ngezi Platinum Stars iri kuenderera mberi nekukunda kubvira vakapa basa reuraridzi kuna Tekshua Chiragwi vadzinga Benjani Mwarwari. Mimwe mitambo iri kumangwana, Highlanders versus Triangle mu Baba Field Stadium. Capes United versus Tenax mu National Sports Stadium. COSAFA Women's Championship Final South Africa iri kutamba ne Zambia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati nekutipa nhau dzemitambo. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende voronga kuita musangano nemuvhuro wekuziya matanho ekutora pazvichemo zvavo zvemihoro kana hurumende yakasavawedzera mari mwedzi uno sezvayakavimbisa. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinopeta musangano waro wekutanga rave pasi pezano PF richibuda nechisungo chekuti mutungamiri webato vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave ivo vachamirira zano PF musarudzo dzegore rinouya. Mwanakomana mukuru wamambokadzi Elizabeth II vekuBritain avakashaya nemusi wechina Prince Charles vaziviswa kune veruzhinji nhasi zviri pamutemo kuti ndivo vave mambo weBritain. Chikwata cheZimbabwe cheRugby chinorakashwa mumakundano eRugby Sevens World Cup. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Yasangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 10 kumpandula 2022. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba kukubekezeka sonto emangalisayo ongayiqediyo emhlabeni yokufikelela iza kuphola vele ekuma yokuthanga amademokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapolisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Lokumnandi abantu babuyile ngobuningi, layo inkosi ubulelani ibikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapolisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba Unopoti Makoni, ukudzaisa chiwo Jacob Chigodora, kanye lobatsira isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamachumi amathathu i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi lo Memory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinke ngaqondanga leyo uma khangela kadisisekelo sombusi constitution iphale kokuba yi-freedom of speech. Lokho abakukhulumeleka sonto emangalisayo ongayiqondiyo emhlabeni yonke jikelele iza kuphola vele ekuma yokuthanga amademokrasis lapho kubuzwa khona ngentando yabantu kuhlonitshwa amalungelo abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu babotshele lezo zinto ngoba kumuntu elesikhalazo ungabe elesikhalazo evele individual kodwa njengoba esesipholisele ngumpholisa kumele kulindele ukuthi abantu bazakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa beseteswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi bakhokhwe kusiya phambili okuza kwenzeka ukuthi umbuso wenzanjwele ngokuvele kuse ICU ubhule usiya phambili kuqine sohlile kwakhona duwa abantu bengaphelelisa ukuthi akhulume lokho abangakhuluma ngokuba umuntu kusebenza ukusebenzela yena angiboni intamba ngokuloko nanga ngoba ngoba amapolisa lethe individuals amapolisa ezi amapolisa institution ukuthola ikhithimela ukusebenzela lo okudayo akufanele ngokuthathwe ngentamba le into ejwayelekile vele ifigure speech amazwi akalaliphileyo amazwi abelalisayo lokho akufanelanga kube yinto ebantu kodwa-ke lokhu kuyaphela kahle kahle kuntu kuya phambili abantu abaleyo bazabotshwa ngibotshele izinto abangafanelanga.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu bekumnandi abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ze kusenziwani kahle kahle ungasichazisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zinsuku akhothama ngazo hayi kodwa hayi abantu bebegiga nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okunokuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhe bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo abangavumeli usiko lwabo luvulawa kumbeni ludilizwa njalo kabangavumeli begadelwa ngezinye isizwe.
Uhulumende yena ubengathumelanga abameli yini bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende nje ngibone bona ama-CIO lamapholisa yibe mbabonileyo kodwa hayi odethiniwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazi zange ziwuphazamise umcimbi, akula ababotshiwe.
Hayi, kakula mntu obotshiweyo ubona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywa ngokuthi kule nkosi and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamile kukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli we-ibhethu likaZulu njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwaLepilitane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mvula.
Kweze maphandleni lamhlanje ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo.
uAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi zek ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ePhalamende lamakhansila i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho kuzek ezansi emandebeleni, umnumzana Andrew Claw uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele i-PVR system ukuze lizorejista, ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisini ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oleminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo izek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezijiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Monoxide layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqhakathekise, njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo njenge-development. Njalo kuqhakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
UMonoxide ukhuthaze uZulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele ukuthi asukumele phezulu aphatheke kwezokhetho, athi ukutshela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota asikho kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota asikho kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke, njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi Manama umnumzana Vusa Nkala uthi lanxa nje uZulu ephiwe ithuba lokubhalisela ukuvota izek emkhosini wayo lo izolo, unanzelela ukuthi balutshwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala, amayuthi abalutshwana abahambayo, balutshwana amadoda. Ma sithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uze besithi hayi, lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibalisa eMatabeleland North, eMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani lilutshwane labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe balutshwane. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaWard 16 eBulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba, njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani Dombolefu okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu Mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile, kodwa kwenzakale intando yabantu beDombolefu. Nginanzelele ukuthi mina bengingekho kupolitics, kodwa abantu beDombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment, ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu beDombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibona ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo, siwaqathanisa lalo wayincintisana laye, kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanupief kumbe amanye amabandla ngasoza kunqoba.
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota. Kodwa i-by-election yandise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Abantu be-ward 16 sebe khulumile ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni nani labantu ukubhalisa ukuvota njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo?
Ukuya ecouncil nisilungiselela ukuhamba edikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle. Ngimelele ilanga lokuyagcotshwa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoka okufanele ziqhutshwe khona ngapho ewadini yakho. Uzayenza njani ukuthi ziphumelele?
Inhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, ukwakhiwa kwekliniki, secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi. Sihlele ukuthi siqala ngaphi, sisiya ngaphi, ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombo lesi. Njengoba idombo lesi ngeyomuntu wonke, ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi. Maqondana lezimali angeke ngiphawule okwakathesi ukuthi sizazithola kanjani, kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza. Siza kufeza zonke izithembiso zikaZulu. Okugcina mamhlanga ngiyabonga uWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje, but ngiyabonga ukuba ngukhansela wakuqala owe-opposition selokhe kwakhethwa okhansila kulesi sigabo. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukhansili kuWard 16 idombolezi. Sisonke sibambene siza kulungisa. Ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele wathi.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukhansila kaWard 16 ebulilima. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulu kandaba? Siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko, umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Baba Gande, hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga njalo lakubalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi belengilandi lapho esibona khona indlovukazi u-Elizabeth wesibili asishiye khona, sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa inguye inkosi. Sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besiNdebeleni. Ungathini wena ngalokhu?
Ye, mbona indaba yeBrithana ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bebelele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu. Ngibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlulalo kungenalo. Njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena Prince Charles nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eEngland okwakutshengisa ukuthi kusho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhanya luthi izindawo nje uyabe lokhu ehamba uPrince Charles emelele iNdlovukazi. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe. Yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi sesiwile isihlahla kube lula-ke ukuthi khona leyana indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya.
Khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besiNdebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini?
I-Afrika yonke ungakhangela kumbe yithi khona sisukela khonale emuva kwaZulu kuvele umbango khona njengoba lakathesi ukhona umbango. Kithi lapha futhi lakho njengoba nabilwe mbango umbango wona lasonto lwakuqala. Into evele ikajibe likhona ngomzilikazi uthe etshona kungena uNobhengo lawangena futhi ngombango futhi iindlela zakithi amakhosi akithi bebelungisa indaba lezi ngokuthi lo omunye obangayo akasekho kungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona ukuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi inkosi elingazala umntwana ongaba yinkosi. So ke yikho-ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwaba khona umbango wona lo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto. So-ke into zakithi zonke bemvele ezingalotshwanga phansi. So-ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapho engisibonayo sokuthi kumele siqine, kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya. Isifundo engisibonileyo mina lapha neNgilandi ukuthi into yakho ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza.
Lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ekusixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo uhlelo lunye lilale.
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge 2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge 1-0. Siziqive ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo. Embuleli litabuka ekhesi esigabeni seHalawupa kodwa licula likwele South Africa. Nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozivisa ngomhlonitshwa ngokomculo.
Nginamadlalade asethe ukuba u5 elakuqala lithi lona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini, elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla, bese kuthi elesifour ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi, umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana. Bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumeli inhliziyo.
Le ngethi Vimba Dlozi
sengingenwe buthuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wedlozi lami nampaba yezabo.
Kuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 0635013302.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha manje?
Sidinga kakhulu i-support yabo, ngathi sicela kakhulu i-support yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu i-support yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJam Sounds ngale
ngokubula imipho lelinya nakamlaphele kumalokhi
Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikaMnangagwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakoBulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweliBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.